Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rikumirira vanhu ava vakudzai kadzere vati vasungwa ava vari kupomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga.
Search warrant yanga iripo yanga iri vakuru vebato reMDC vatisingakwanisiri kuti vatisingakwanisa kuti ndivadome nemazita. Saka mukutsvaga kwavanga vachiita vakuru veMDC ava vazongowanikidzawo maclients angu ari ipapo ndokubva vangovabatanidzirawo ndokubva vavasunga. Saka ava vanhu vasina mhosva ende chinonyanya kuti kashikamadza ndechekuti vanhu vanga vachitorapwa marwadzo ekurohwa kwava kamboitwa nemasoja ndokubva varohwa futi zvakare. Saka tiri kunetsikana chaizvo kuti sei zvinhu zvakadai zviri kuitika ende nyaya yacho yazonzi iri kuenda kudare ende pane vasungwa ava panewo vana vadiki 4 vatingati vari pasi pemakore vane makore 18 nezvichidzika pasi.
Sangano anoshanda akazvimirira vemapato anopikisa pamwe nevedzisvondo vari kushora chisimba chiri kushandiswa nehurumende pamwe nekushungurudzwa kuri kuitwa veruzhinji munyika nemasoja. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemapurisa amaicheri ticharamba kutinzwe kuti zvinhu zvafamba sei. Vanhu vanodarika mazana manomwe vakasungwa svondo rapera zvitevera mhirizhonga yakaitika mukuratidzira kwemazuva matatu uko kwakadaidzirwa neZimbabwe Congress of Trade Unions. Bato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoti nhengo dzaro dziri kuswera dzichioneswa ndondo nemapurisa ayo ari kufamba achipinda mudzimba aine mauto anenge akapakatira pfuti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.